Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri tanonoka wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana pasina zvagadziriswa, isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation. Uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week nokuti zvino hazvina kumira zvakanaka.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo.
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadollars ndo vari kutipa chikafu. Uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo patinotomboendawo kumaricho. Tongati which is tiri kunovhel kidogo, chinoenda kunana Hippo Valley Triangle, chindoita maricho ukoko ndokuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitirwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vagari vekuchingwizi mudunhu remasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo zvinhu zvichakangovaomera.
Vachaenda kumabhangi vondowana mari iyoyo, handiti asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's what the question is. The value is no longer there.
Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti ragumbuka zvikuru negurukota rezvemari vamutori Ncube, avo vanonzi vakapamhidzira mari kune vamwe vakuru vakuru vashandi vehurumende. Mukuru wesangano iri Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vakagara vasingabvumi kuti hurumende haina mari, vakati sangano ravo riri kuronga nyaya yekuti vaende kubasa zuva rimwe chete pasvondo, kwete mazuva matatu sezvavari kuita iko zvino.
Mashoko a finance minister vamutuli Ncube kuti havakwanisi kuwedzera vashandi vehurumende zvikuru sei maticha atinomirira mari dzavanotambira anosuwisa maonda moyo mbambaira yaguta chando. Chinotinetsa ndechokuti varayiridzi vakawanda vanotambira mari yegross zvichiinkluda maallowance inosvika 1023 kana yazoita chaiyo yatinoti net vanotambira iri between 700 and 809. Imari shoma zvikuru yokuti havakwanisi kurarama nemhuri dzavo uye kuti vakwanisewo kunge vachilodja nokupeya maschool fees uye zvinokutenga mabasic commodities.
Vamutuli Ncube, pane zvavataura nemi here sevamiriri vevarayiridzi pamusoro pekuwedzerwa mari sezvo varipo vamwe vavapamidzira mari muhurumende?
Chinotinetsa vamutuli Ncube vachiramba kuwedzera mari kuvashandi vehurumende zvikuru varayiridzi. Vakawedzera mari yamasubstantive directors kusvika pa10,000 ichibva mu1,000. Vakawedzera machief directors kusvika pa15,000, mapermanent secretaries kusvika pa25,000 ende mari iyi yawedzerwa mwedzi unowu iri backdated to August. Zvinoreva kuti mapermanent secretary tinozoona vachitambira mari inotya 100,000 mwedzi unowu. Hatiziwo kuti vamwe vakuru vehurumende maministers kana ivo president venyika vanotambira marini. Saka isu taikumbira kuti vamutuli Ncube kana vachiti nyika haina mari, masalaries emunhu wese kubva kudzi first civil servant kuna president aiswe pachena tione kuti nyika haina mari. Nokuti tinoona sokuti apa zvakutaura nezvekuti mari yavo kupiwa vashoma chete vari hurumende yatingati elite, asi vazhinji vachishaya Saka mari haisina hurumende ndeyo kupa varairidzi. Namangu masivu servants epasi pasi. Asi chikwanisa kuwana mari yokupa masenior civil servants nevo vari muhurumende. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muZimbabwe mava nehondo yevashoma vakapfuma nevazhinji varombo.
Saka minduro yesangano renyu kuna vanwive inotii nenyaya iyi?
Isu savarairidzi muzvikoro hatifi takazobvuma kuti hurumende haina mari kusvikira yaratidza pachena mari dzinotambirwa navakuru ava. Tombopawo mukuru wakaita savamutiriniwe mari inotambirwa naticha 700 tiona kuti anokwanisawo here kurarama pamwedzi ukapera. Kana akwanisawo kurarama ambopawo ticha ambodyawo yake tingazobvuma kuti hurumende haina mari. Asi kana pasina zvagadziriswa isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hatingarambi isu tichinunga sose nomuromo vamwe vachifema nepamusana samandere. Nyika ndeyedu tese hapana mafirst class citizen nemasecond class citizen. Tese tinofanira kuti tione kuti nyika yapa kuti vanhu vararame zvakanaka, kwete kuti kune vamwe vanofunga kuti ndo vane nyika vanorarama zvakanaka, vamwe tese tichinda nhoko dzezvironda.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vekuchingwizi mudunhu remasvingo vanoti mushure mokupedza makore mashanu vasina kupiwa mari dzemuripo nehurumende vakazodziwana gore rino, asi sezvo dzainge dziri dzemabhondi dzainge dzisina simba. Vanotiwo vachiri kuda kuti vapiwewo madiridziro okuti vararamise mhuri dzavo. Vagari vekuchingwizi muna 2014 vakabviswa kunzvimbo yaivakirwa dhamu retokwe mukosi pasi pebumbiro remutemo hurumende inosungirwa kuvapa mari yomuripo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Blessing, zvizvi vanhu takazopiwa mari dzedu asi dambudziko ndorokuti takazopiwa ava maRTGS. 80% yanga yasara takazopiwa ari maRTGS. Zvazvinoreva ndezvekuti munhu akapiwa akatanga kupiwa mari ari mayusa, umwe akazopiwa mari ari mabhondi. Nesu takazopedzisira kupiwa ava maRTGS. Hatina kuenzana nokuda kweinflation iri munyika medu, Blessing. Saka uyo disadvantage nehurumende pakutipa maRTGS, vasingaisi rate yekubank. Saka hatina, hazvina kutiitira zvakanaka, Blessing.
Ko tombotarisawo panyaya yekugara muchakabvumai mahofa vanga vamboti muchabviswa zvamira sei mazuva ano?
Ichokwadi kuti muchakabvumai mahofa vakanga vati tichabviswa patiri uko, asi vaMP vedu current MP vaoma vakazoita musangano nevagari vakataura kuti umwe noumwe paari wava nekodzero dzekudevelopa zvaanoda nokuti hakuna kwatichabviswa tichiendeswa. Saka iye zvino vanhu vari mubishi rekuvaka kutodevelopa patiri, dambudziko rinongoripo chete ndorokuti vari kuma 1 hectares. Unongoziva 1 hectare hauna, haukwanisi kuti uise setup yekumusha, uise churugu, uise danga, urime nzungu nyimo ichi zvakangosiyana siyana pa 1 hectare ipapo, hazvinyatsoita zvakanaka, Blessing.
Saka munorarama sei manje kana muri kuti hapasi kunyatsokwana pane vamwenyu?
Zvinotoitika ndezvekuti taakutorarama nemadollars ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately Tongat ndo kunopota kuchitomuigawo kwatinotomboendawo kumaricho. Tongat which is Lovel, tiri kuLovel tikako, tinoenda kuna na Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndo kuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitirwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vari kubatsira nechikafu ndevapa?
Kune Care International iri kutibatsira, kwozoitawo vana Plani vari kuuyawo vachitibatsira, ndo sofa ndo vari kutipa chikafu ivavo.
Asi chamunenge muchida kuti chiitwe nehurumende ichi, tiri kunzwa kuti kune vamwe vachapiwa minda yekuti vapote vachirima nzimbe dzozotengesera kumakambani makuru.
Iyo ndo rumbo rwavakaimba tichasimuka. Tichibviso kwatakanga tiri ndiri kurangarira vamade pavakauya vachiita musangano nesu tichiri kutisati tasumudzwa vaitaura vachiti munhu wese unenge akuenda kumadiridziro but pari zvino tichingoona ma ethmovie machines emachina akangopakwa pavari ipapo hapana kana any development yati yaitwa hapana kana trench one yati yacherwa ndo zvavaitaura vachiti munhu wese unofanira kuti aende kumadiridziro. But machina variko vakangogara vakangopaka machinari yavo hatisi kuziva kuti chii chavari kutirongera dai zvaiita kuti tiite kumadiridziro kana uchidiridza uri pa 1 hectare zvaitiitira nyore and upenyu hwedu hwaisumukira.
Mumwe mugari wekunzvimbo yechingwizi kumasvingo vaMilton Shumba vange vari parunare nestudio 7. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe nasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri isati yaparurwa, imwe yepepa yemadhora maviri neimwe yemashanu. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutui Ncube vanoti nyika yasvika pakunyatsogadzirira kutambira mari iyi. Asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti avaone mari iyi ichibatsira mushandi zvakanyanya sezviri kutaurwa nehurumende.
Chiripo ndechekuti inotenga zvakadii zvakasimba sei. Now vaputsa mari yacho apasisimba nekuti kana ndakundotenga mazowe $50 ndinenge ndichihora mari ende ndinenge tichizotenga mazoe. I mean tine vana vechikoro vanenge vachida kusenga drinks to school and imagine that $100 yakutenga is now a two item thing. Tikatenga sugar pamwe nemazoe yacho yatopera $100. Beef I don't even speak. So it's not about the paper money to hold, it's about the value. Value yacho iri papi ndiyo isipo value yacho. Saka ina ndisi kuona kuti zviri kubatsirichi kuti vaisa mari nyuwa.
Asi vari kutika zviri kurerutsira vashandi vange vachishaya mari mumabhanga dzimwe nguva vachimanikidzwa kuti vaite zvana iko kesha
zvakangofanana. I mean vachaenda kumabhanga vondowana mari iyoyo handiti asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii. I think that's where the question is. The value is no longer there. Value actually, unless kind of a kiti iwo, ma dollar iwa hauyo, aninga chitenga se dollar yusa irataga tishandisa. Then it means something. Asi kana ndaka isenga iri mari yacho, and it, the little saving from e difference between, let's say, interbank rate and the ne eco cash rate, it's really I used to compensate for a lot of other things that we have lost. The thing is the money has no value. Attend to the value of the money first. I think simple and straightforward.
Vamutuli Ncube vachitaurawo vari kuti vanofunga kuti vanhu kana vazonyanya kushandisa iyo mari yavari kuparurai kana kuti yavakaparurai vanenge vasina chidokwa dokwa kana kuti chido chekushandisa mari yekuAmerica vachiti izvi ndo zvichazoita kuti vanhu vakwanise kunge vave nechivimbo kana vazoona kuti mari inoshanda zvakanaka.
Mamanagers edu tinovaziva havagoni kubata chinhu zvakanaka. Saka mari inyuwani yes pamwe tichakanganwa kuti tanga tine yusa asi mubvunzo mukuru ndewokuti inotenga zvakasimba sei. I think that is what matters. Kuti ndinayo iri pa phone, iri pa eco cash, iri pa card, that to me doesn't matter. Inotenga chii, inflation ya ero that. Yati ofai mari yacho before it even starts circulating.
Tombo tarisa nyaya ye TNF tiri kuona kwa chinjwa gurukota. Muri kuzvitambirawo sei ikoko vashandi uko?
It tripartite negotiating forum.
Hongu pane changachiri kuitwa.
Actually zvinhu zvacho zvese kana muchinegotiator munenge muchinegotiator nekuvimbika. Kana pasina kuvimbika, negotiation yacho hapana chainobatsira. Because mnenge muti negotiate nemakoronyera. Saka that's the problem. Because you know, tinonzwa my doctors were trying to negotiate, but because some people who are not sincere, they are spiteful, they are vengeful, ubadzinga my doctors acho, but there azina my doctors and the people are dying in there. Saka, well, we need a government in a chido chevana.
Ko muri kutambira sei wo gurukota idzvara kasarudzwa iri vamavhima ava kuti vauye kuvashanduko?
Hatizivi kuti achaita sei. Saka takangotarisa kuti tione kuti kuuya kwake kuchachinja zvinhu here.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare neStudio 7. Tombo tarisa zvirumba bepanau anasi. Mudeli News vazhinji vari kushora mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemakurukota matsva avakadoma, vachiti vakadomwa ava havangakwanisi basa rinofanirwa kuitwa. Mudeli News mekare bazi rinoona mamiriro ekunze reMeteorological Services rayambira kuti kuchange kuchinaya mvura zhinji munyika kwesvondo rose rino iri. MuHerald mune nyaya yokudzingwa basa neZimbabwe National Road Administration ZINARA kwemakumi matatu evanhu vachipomerwa mhosva yeuori. MuHerald mekare mune nyaya pamusoro penzou zana negumi neshanu dzinonzi dzakafa nenzara nenyota muHwange National Park mumwedzi miviri yapfuura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Vakadiko vashamarari veStudio 7, vana mukomata ranoka wande, vana Blessing Zulu nevamwe vashamarari vese. Sezvo ndo mwedzi uya uya watakaita dzungu. Vana veZimbabwe tikapemberera, tikafara, tichifungidzira kuti kurodza amai ndokuti nhamwe tisingazive kuti ingozi isingarepiki, ingozi isina anoigona. Sechuwa ndini mumwe wangwana vakanga vari confused ndisingazive kuti hei ndiani watengese pachigaro. Izvo zvazvo ndakatadza zvangu kana kuvhota asi chido changu chiripo ndinovandodawo kuvhotera. Asi ndakafungidza ndikati vaMunangagwa vane zvavanokwanisa kuitawo yachinjewo zvinhu. Asi Grace pane pakataura paye ati murume uyu since 1980 akanga aine pfungwa dzekupi nanhasi vaMunangagwa mune mweya wakaoma uye harati chai chai vapedza miti kubvira mbonwa kana mvura. Asi munoziva vakuru vanotaura vachiti hapana chisingaperi. Uye zvo vanotaura vachiti musha kana wapinda mupanduki kana kuti musha kana uchinge wapinda mweya wakaipa unoona usingachemi kana huku, unoona usingachemi kana imbwa, unoona usina kana katsi.
Banani mangwanani vachamara Studio 7 mapoka enyu ose mutenga nebasa iroro chikudziwa zvakanyanya zvakare. Haa ini zvangu ini maonero angu ini ndifi ndakazapota zvinhu ZANU-PF zvakandafa chena. Handiiti zvakadaro hazvose. ZANU-PF tikati isa pane imwe nguva katipa humwe upenyu hwatasingatarisirwa chose. Nhasi tiri kutambudzika tiri kune dzimwe nyika tichishandisiwa nevamwe vanhu vasina kukodza kutishandisa izvo. Imhaka yana Munangagwa ivava ana gunya. ZANU-PF kutaura chokwadi, haa akashandisa vana veZimbabwe pa takashandiswa takazozviona paga takashandiswa neZANU-PF. Izvo vana veZimbabwe tinofanira kumuka tifanira kuita takaitazve takatodzidza kukona kwatakaitawo kuya kuti kunyange vakapayana sei muzapindira kuya zvakadaro. Kunyange vakati vamwe kufuti zvenu pai Munangagwa wabhiisiwa wei wativa ega zvipedzera ane muzapindira vana veZimbabwe kuti tingosara tochema kuti itisu zvekutambura zviya zvekutambura vana veZimbabwe kutambura zviya zvekutambura zviya. Asi ndopaona vana gona iribai vaMunangagwa vari kugadzirisa zvinhu achigadzirisa chii ari kugadzirisa tema yavagadzirisa ndeipi kana tiende kukustraika munyika yeZimbabwe.
Pakaripa mamga sii washamare studio 7 wana tanunuka wana jonzo wana plastic nukupasa umende Zimbabwe ya kumbaite wangu kutambanga iyo madokuta wacho ngapa chitosha ya unienda wacho mbozi ngapoti ese wande mbozi wana wala awazu mpuwe marishono Mare ya rupu wa isho mastiri, but who said to striker? Wito wa sii, vudu zingwe basa, hudi ni wangu wa hidu striker, nazi, wako miskuzi msati striker, but waka tumbu pi, wipi mishi. Zanu pie fuka, nga sada rungu nanga, nanga kubanga sada. Pai bisa mugabe, janti tinte wa hitu unokono kutonga, mugabe wangari nani pepe, zinu janga zichito fambe mbarara kanaka, janya zichato zudu kunaka pae. Asi pakapindwa ndia munangarwa anatongombia unogare mudenga ngeseshiri isikachadi kumhara kudai wabruka kudai wadai hai ndege kubve pa blowe kuenda Harare show kubvise ndege ku Dubai bvise ma thousands of dollars eku hai ndege but mari kupe ma doctors yapa musadaro kani musadaro ngazvisadwa dawo zvinizvika ngazvisadaro zvichapfuka zvinizvi ehe ngavaite vachirye mari but zvichapfuka izvo zvavari kuitira izvo zhinji rweZimbabwe mwari uri kuona mwari asi kulanja uri kuzviona zvinizvi izvi ndozvo zviri kuoneka but pazvichazoita kuti zvanaka vamwe vanhu vachanyadziswa shuwa vamwe vanhu vachanyara tiri kuudzai
makadini makadini nestudio 7 vashamarari vedu Vane tuza nyuzi zinoti bata zinugitika kumba. Ini ndri pano pa South Africa. Rega indi mbo komenta na u. Yewa rume avo varugita mitimi na vamunangagwa. Avo vana. Vakaji vezirango zo ufuma avo. Vema pata no pikisa. Vachiti tikuda kuita mbatanidzwa tiita kuti zvirango zvibviswe tikwanise kukwereresa mari kwa IMF. Inini mubvunzo nguri pakuti. Iyo mari yamuda kukwetera kwa IMF inopfuura mari madiamond ya makadya vanhu vezani PF 15 billion 3 billion idzo dzecommand agriculture dzamuri kudya idzo dzodzo neyamuri kuda kuenda nokuereta dzasiyanei sei musiri kushandisa ma resources atinawo munyika kuti nyika yedu ibudirire izvo zvizvi handiti kurambirwa zvikwereti muri kunzi makakwereta zvimwe zvikwereti zvamaingokwereta nezita renyika mumari dzacho muchidya apa uda kuereta futi Aini mani muno rwadzisa stereke mani akona kudaroso neuyo wane love mumadhuku woyi nawo yake kuti ndiye loyera kupe unoita kuona kuti ndiye munare confused manje haundotadza unzoti kunzwa zvekumbofamba sei akona kudaro mani ndovarumbatanidzo mumwe chete nezanu PF ringa chiri tikusupporta tine mapati yedu hatite zvezanu PF kuti maopposition party but hatisupporta zanu PF kabitsira Aya ni makuruku hakuna chinenge chitomboitwa kwekwe kutodya mari acho bamari vachigona mari achenge maopposition party but vachisupporta ZANU PF behind our backs so musatitambisire tema kwamana nyaya kuti masanction ngaabviswe ari kubvisirwa kuma individuals vakapiwa masanction zviripo ngazviripo izvozvo munhu anga haye jeti kubva kuHarare kusvika kumasvingo pada sanction iri papapo kurova kwamukuta vanhu kuti muri kunzi musaro wevanhu iyi muri kurova vanhu mukuadapta vanhu sanction iri rinoshanda papi papapo musadaro mhanu vanhu vezanu PF nemi makadyiwemi musina kana vanana Brahim Teke musadaro mhanu ana kupe musadaro mhanu musatipedzere time yedu ndiri pajoni pano ndikuitwa baba Eva ndatenda zvangu
makadini ko pastudio 7 ini ndinoitwa mamoyo ndiri kuno kuDurban ndinonzwa kurwadziwa nenyika yedu yeZimbabwe nyika yedu yaZimbabwe yaparara kana naiwo masoja acho nemapurisa ndopaunonyatsokuona kuti njere dzavo adzichanyatsi kufunctiona nasi uno munodzinga mana chiremba kuvadzinga pabasa ivo varivo vakabata upenyu hwevanhu munyika yeZimbabwe makambozvione pinyika inodzinga vana chiremba and after that vanosevenzera mahara saka votengesa here mudziyo yavo iri mumba kuti vaende kubasa kundoshandira mahara kana ndiniwo maticha ungobuda kuenda kuchikoro kundodzidzisa vana vadzoka ikoko vozve vamwe vanoshandisa makombi vokwira nei kuchikoro vokwira nei vodyei kuti vaone simba rokulekchira vana muchikoro
Aya mashoko evatereri veStudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weBolivia vaEvo Morales vasiya basa zvichitevera kuratidzira kwevanhu kwemasvondo mazhinji vachiti sarudzo zvakaitwa mwedzi wapfuura hadzina kufambiswa zvakanaka. Pope Francis nezuro vakakurudzira vatendi kunamatira kubatana kwevanhu vemusouth Sudan vakati vanotarisira kushanyira nyika iyi gore rinouya. Pope Francis vakati vanhu vesouth Sudan vari nenguva refu vachishungurudzwa vachitiwo vanhu ava vane kodzero yekutarisira kugara zvakanaka nemhuri dzavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakashora zvikuru kushedzwa kwezvapupu kuti zvizobvunzwa pamusoro pemhosva dziri kupomirwa vaTrump. Nengo dzeDemocratic Party muparamende dziri kuti vaTrump vakapara mhosva pavakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vaongorore vaJoe Biden nomwanakomana wavo kuti Ukraine igopiwa rubatsiro rwekutenga zvombo zvehondo. VaBiden vanogona kusarudzwa nevatsigiri vebato reDemocratic Party kuti vakwikwidzane navaTrump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaTrump vakatukirira imwe komiti iri kuvaongorora vachiti sachigaro wayo vaAdam Schiff vari kuramba kuti vafakazi vakasarudzwa nebato ravaTrump vasheedzwevo kuzopa uchapupu hunotsigira vaTrump. Nemusi wechitatu vafakazi vachatanga kubvundurudzwa mberi kwevanhu vese uye nepaterevhizheni pamusoro pezvavanoziva maererano nezvakaitwa kana zvakataurwa navaTrump.
Military Gonna go to the Savanavango, Limiwa, my Hausumbo, Venga, my Vangu, Panama Sangu. Gonna go to the Savanavango, Limiwa, my Hausumbo, Venga, my Vangu, Panama Sangu. I don't see any alike.
Jaya guru, jaya praise, ndiyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo. Vagari vekuChingwizi mudunhu reMasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera. Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka naChris Gande.
Soko isi